vanhu vanosvika chiuru vasera vakamirira mutumbi wavamugabe uyo wanga uchitarisirwa kusvika kwazvimbanhasi masikati. Mutauriri wemhuri yepamugabe uye vari muzukuru wemufi vaniyo mugabe vati mutumbi wavamugabe watadza kuuya nhasi nezvikonzero zvavati havazive sezvo vangotumwawo namambo Zvimba. Vaniyo mugabe vati mutumbi uyu uchauya kumusha mangwana mangwanani.
Ndaudzwa machifu Zvimba kuti urongwa hwachinja, mutumbi hauchauya nhasi, wakuya mangwana mate. Zvikonzero zvachinjisa handina chandiuziva. Chandangoudzwa ndeyekuti taurira vanhu mutumbi wakuya mangwana.
Asi mambo Katiza Gombo avo vanonzi Gibson Genami vati mutumbi hauchauya kwazvimba sezvanga zvakatarisirwa sezvo amai Grace Mugabe varwara.
Vachinjisi vanogona kunge aripo akodi nezvisanzwa zvakanaka kwamai mai vari kubatikana miri yavo, asi chokwadi chokwadi nhasi vanofanira kusukuya kuna but because nokubatikana kwavo mai mati taakutomirira kuti kontinuti vari free here kuuya izvozvi kana kumangwana zvinoti tingangoite mani.
Mambo Katiza Gombo vatiwo mutumbi uchange uri mumaoko ehurumende kusvika musi wauchadzikwa.
Ndezvehurumende handi takataura kuti weare together with the government. Hurumende ichaziva kuvainovachengetera, we can't keep in it asi hurumende ndeichaziva kuti vanenge vari kuti vose kushanda nehurumende hazvishanda zvi.
Asi izvi zvapesana nemashoko avadiwe mugabe avo vati mutumbi wavamugabe uchange wakachengetedzwa nemhuri yavo kusvikira guva remhando yepamusoro rapera kuvakwa.
Anenge ari mumaoko memhuri pa30 days zvichipera anenge akachengetwa nemhuri, anenge ari mumaoko memhuri. Purezidendi nezuro vakataura kuti zvinhu zvese taakusiyira kumhuri ndeichazvitaura kuti zvinofamba sei, saka tinge tichikuzivisai tikufamba sei simazivitiro acho kuita izvezvo zvinotuba kuchauya nhasi wakuya mangwana.
Kusarongeka kwemafambisirwo eurongwa hwekurigwa kwavamugabe kwasiya vanhu vakawanda vanga vari panhamo vasitaziwe kuti mutumbi wavamugabe uchauya here kana kuti kwete, sezvo paine mazuva angangosvika 30 usati wavigwa. Valiyo mugabe vati mutumbi wavamugabe uri kugara zuva rimwe chete kwazvimba wodzokera kuHarare uko uchachengetwa usati waradzikwa. Valiyo mugabe vati vanhu vanenge vakaungana panzvimbo imwe chete kumba kwavamugabe kuHarare. Imwe nhengo yebato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navanelson Chamisa avo vanga vachitarisirwawo kunge vari parufu kwazvimba nhasi valoid Charumbwa vekubhanget avo vakapambwa vakaiswa muusungwa kwemwedzi mipfumbamwe vasina kutongwa vati vanga vauya kuzoona kuti vamugabe vakafa zvechokwadi here.
Ini hongu vamugabe vakatishungurudza, neni ndiri mwe ndakatomboshungurudzwawo za208 saa ndakashungurudzwa kwenguva refu sei, saka kuuya kuzoona kuti vamugabe ichiwa here vafa here.
Mafambisirwo ekuvigwa kwavamugabe kwakatemesa vanhu vakawanda misoro munyika vachiti kunetsa kwaiita vamugabe vachitonga ndiko kunetsa kwavave kuita vafa. Vamugabe vakashayikira kuSingapore musi wa6 Gunyana mushure mekurwara kwenguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba ndini Ata Chiguriwa.